Nyanzvi munyaya dzokudyidzana kwenyika musangano retriple C muEuropean Union ichigara muSweden. Muzvare Sofia Tekwane vanoti honzeri yekusafamba zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe inyaya yekusavandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms.
Panga pasina yatinoti maelectoral reforms anotarisirwa kuti ange aripo kuti pave nesarudzo dzakachena, dzakajeka. Paine mubvunzo wekuti saka iye zvino vanhu voita sei kuendwa kumatare futi here? Ndinoona sekuti kuenda kumatare hapana chinonyatsobuda chinobva kumatare iwayo, nokuti tikatarisa kumatare kwacho kune vatongi vanoshamaridzana nebato riri kutonga rakabiridzira racho reZANU-PF.
Muzvinafundo munyaya dzematongerwo enyika paUniversity of South Africa yeBetmoyo vanotiwo mitemo haina kutevedzerwa nemazvo munguva dzesarudzo.
Musarudzo dzacho zvizhinji hazvina kutevedzerwa sezvinoratidzwa navaongorori vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari mudunhu resadhaki, vari mudunhu reAfrica nokune dzimwe nyika dzakatikomberedza kumatimana enyika. Zvinoratidza izvo kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe vaAbdon Marime vanotiwo Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kupiwa masimba kuitira kuti iite basa rayo nenzira dzisingakonzere mutauro munyika.
Indiona sokuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupiwa masimba anopfuura masimba anawo, ekuti vatambi vanenge vasingakwanisi kuenderera mberi vechizadzisa chirevo chakatarwa mubumbire romutemo, kana zvichireva kuti vanofanira kudziviswa kuti vasatamba tsiva yacho, zvinenge zviri nani.
Nyanzvi mukuongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti ivo zviri pachena kuti ZEC haina simba rekufambisa sarudzo zvakasununguka.
Vanhu vanodzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission ndiyo inotsvaira sarudzo munyika. Awo manyepo haina simba pachayo. Mazuva maviri apfuura takanzwa naPriscilla Chigumba, chairperson weZEC, vachitoreurura kuti handina simba, vachibvunzwa namamwe majournalist enyu vachiti handina simba mwanangu. Kana dai ndikapuwa simba neparamendi kuti izvo ZEC ikwanise kuita mitemo yokuti gobata basa ravanhu resarudzo, munozviona zvatinokwanisa kuita.
Chipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa chiriga. Vanoti kutsutsumwa kuri kuita Citizens Coalition for Change nezvakabuda musarudzo kunopedzwa chete nematare anotonga nyaya asina kwaanorerekera.
Dare guru reConstitutional Court ndiro rega rine simba rekunzwa nekupa mutongo wakakwana maringe nesarudzo kuburikidza nesection 93 yeConstitution yedu. Naizvozvo zvakakosha kuenda kudare kuti umbowo hwese hwekubirirwa nekumbunyikidzwa kwesarudzo hubuditswe pachena. Mamwe ese maplatform zvingava senyaya dzekutandara kana umbowo uhu husati hwaiswa mudare kuya kwavanoti kuiswa on record.
Nezuro bato reCitizens Coalition for Change rakati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nenyanzvi dzinofanirwa kudomwa, kwete kuti dzifambiswe neZimbabwe Electoral Commission. Iyo bato iri rinoti iri kushandiswa neZANU-PF. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Jeffrey Moyo.